Vasitole vanga vaenda kudare uko vange vachifanira kutongwa nevamwe vavo vanoti mumiriri weHarare West Mparamende muzvare Joana Mamombe, nengo dzebazi rechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri, muzvare Netsai Marowa, Love Joy Chitengu naStanley Manyenga. Vasitole nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo unodzivirira kupararira kweCovid-19 uye nyaya yavo haina kuzoenderera mberi sezvo muchuchusi ange asina kugadzirira. Nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa13 Chivabvu. Gweta ravasitole vaobheishava vanoti vasitole vasungwa nemapurisa mushure mokunge nyaya yavo yatadza kunzikwa. Vasitole vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo kumahofisi enew government complex kutanga kwemwedzi uno.
Zvinonzi izvo ivo nevamwe vavo vakaenda vakanoita nonzi flash demo kutaridzira kwechimbi chimbi avachiimba nziyo kana kuti vachiita maslogan vachiti haikona kutamba neropa revakomana. Saka zviri kunzi izvozvo imhosva inonzi criminal nuisance, kuita zvinhu zvinongonyangadza zvisina chinhu chinobatika kunzi mhosva chaiye chaiye ndeyakati, asi zvinongonyangadza veruzhinji vari kuona zvamunenge muchiita.
Kutaura kudai, vasitole vari mumaoko emapurisa uye vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Vashava vanoti vanoda kuti nyaya iyi itongwe nekukasika.
Nekuti mapurisa kana vachitiva neumbo hwakakwana vaita mapepa ese anodikanwa, handioni paine chikonzero chekuti tinonoke tiverengera kuti nyaya inge ichitongwa.
Mune imwewo nyaya kumatare, nyaya iri kupomerwa muzvare Marowa yekuti vakarova mupurisa, apo vakataura nevatori venhau kudare vachitsigira mumwe wavo. Makomborero haruzivishe yatadzawo kunzikwa nhasi sezvo vachuchusi vange vasina kugadzirira. Nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa10 Chivabvu. Kumatare kwekare nyaya ivaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga, amai Mary Mubayiwa, yatadzawo kunzikwa nhasi sezvo vachuchusi vati vanoda mwedzi miviri kuti nyaya iyi inzikwe sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Amai Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo apo airwara kusouth Africa muna 2019. Gweta raamai Mubayiwa, amai Beatrice Mutetwa, varatidza kusafara nezviri kuitwa nevachuchusi vachiti zvave pachena kuti amai Mubayiwa vakasungwa pasina umbowo. Vanoti zvaizivikanwa kuti kuferefetwa kwenyaya iyi kwaizoitwa kusouth Africa uye nyaya yevachuchusi yekuda kuvanda necovid-19 haina maturo, vachiti lockdown yakaitwa muna kurume gore rapfuura mushure memwedzi miviri nyaya yamai Mubayiwa yatanga uye vachuchusi vavimbisa kuti kuferefetwa kwenyaya iyi kunenge kwapera.
So it's quite obvious that she was arrested without any investigations having been done, and that right now the state is still looking for evidence that she has committed a crime.
Zviri pachena kuti vakasungwa pasina umboo, nekuti iko zvino ndopakutsvagwa umboo hwekuti vakapara mhosva.
Amai Mutetwa vati amai Mubayiwa vakanetsikana kuwana mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti dare raifunga kuti vachuchusi vaive neumbowo asi ivo vasina. Vatiwo amai Mubayiwa vari kurwara uye vanofanira kudanwa kudare kana vachuchusi vachinge vagadzirira. Vati amai Mubayiwa vakatobuda muchipatara nezuro chaiko kuti vauye kudare nhasi uye nyaya yeutano hwavo inozikanwa nemunhu wese zvekuti munazvita. Vakatombouya kudare vari muambulance. Amai Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya vachiwenga apo vaive muchipatara kusouth Africa pamwe nekuburisa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.